Timothy webubili nkatho webuna ndokulambe likwenzimu na Kristi Jesu iye uno sumikilisa vachiline vafi nenge kuvonika kukwe nebushe kukwe nditi sumikila dhamu ugalewa kazvululwa misa misili iyo kenesiyo shandula chemela ukulumbidze ube nemoni lefu kwazvo udhiyange njeli ngove chivaka choxa panoti vathu vakasimililane nezvidhiyo zvakalulama koga kugutsa njemulo dzavo panokuvunganya vezvipoteredza ngevadhiva njinji panodhiya chavanoshaka zeve dzavo dzichiwa panozvina zeve dzavo mukuwa maleveswa ngonombaka wililangano dzemanyekwa koga iwe uzviibvate muzvivaka zvose simisila mukudzila dzvala ndevumbuya shinga nshingu wenzimu ngevuzhalo ngove imi ndachiva muchimwe chekutemwa chibayiro nechivaka chekuenda kwangu chazha ndakagwa nguva yakalulama ndakapedza kulavuka ndakabhatirira vugalimoyo ngwenu ndakaviganyidzikwa chiyala chendulama ichoshe musumikirisi wakalulama chaanondipa muzvivayilelo kusimi ndoga koga naivo vose vakalinda ngeludo kuvoneka kukwe gwisa kwazvo kuzha kundili chinyolocho ngove Demasi ngekudha shango yei kukwe vakandifupatila kaenda kuTesalonika Kresikensi vakaenda kuGalatiya ngone Tito kaenda kuDalmatiya Luke ndiye gaunami shakamako uvuye naye ngove unondibvasa kwazvo mushingo wangu ndakatumila Tikikasi kuEfeso auzha uGeniasu yandakasiya kuna Karipo kuTiroasi nenge walo dzangu kwazvo kwazvo dzeganda Alexander ntuli wetsipi wakandivisa zvogwadza kwazvo shevanomupa mubayiro wechaakatama nawo uzvivise munle ngove wakanyanyaidza tumwe yedu kwazvo ndakati ndizvimirira mutevo gwekutanga hakuna wakamanani koga vose vakandifupatira dzene vangasavomwa nilandu ngekwaikoko koga she vakamanani vakandipa masimba kuti ndizvo vandishingise kune vadhama ngevuzhano kuti nevezvichava vose valiwe ngono ndakaangulirwa mulomo weshumba shevanondiangulira muvuvi gose vakandichidzira vushegwe kudzimu ngakuve ngegudzo kuvandle ngekusingapele kose ngakujalo dhumilisa Purisila na Akwila nevenxa wa Onesiforo Erasito akasala kuKorinta ngono ndakasiya Tirofimo muMileto eGwala gwisa kuti uzhengene kusati kukave mumbava Yebulosi unokudhumilisa na Pudenisi na Lino na Kilaudia nezvikamu zvose zvomudhumirisavo dzeneshe vangave nawe ngoni ngadzive namwe.